Vachitaura apo vange vari kuvhura chikamu chekupedzisira cheparamende yechinomwe, vamugabe vati chinangwa chikuru chehurumende pari zvino ndechekuona kuti sarudzo dzaitwa. Asi mashoko avamugabe anopikisana nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, avo vakazivisa nezuro chaiko kuti ivo navamugabe havasati vawirirana pamazuva esarudzo. Vamugabe vakurudzirawo komiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva yecopac kuti inyore gwaro rayo rezvakabuda pamusangano wesecond all stakeholders kuti ivo sevatungamiri vehurumende mubatanidzwa vaone zvavangaita nebumbiro iri.
There is now the need for government to assume the management of the process leading to the holding of a referendum. Should the people express their affirmation of the draft constitution, then parliament would be asked to pass it as the fundamental law of our country. Elections will then become a necessary sequel.
Vamugabe vakurudzira vemapato zvematongerwo enyika pamwe nevatori venhau kuti vaone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo.
We are one. Let's remain united. Let us shun violence in all its manifestations. In all its manifestations and latent form, especially as we look forward to our national election.
Gwaro rebumbiro idzva richazeyewa neparamende pasati paitwa referendum. Vamugabe vanotsanangura kuti mamwe mabhiri achazeyewa neparamende iyi anoti re-Attorney General's Amendment ne-Constituents Development Fund.
Furthermore, to correct the irregularities detected following an audit of the Constituency Development Fund, a Constituency Development Fund bill, which will strengthen accountability in the fund's management, shall be brought for debate by Parliament during this session.
Mamwe mabhiri achaunzwa kuparamende anosanganisira remangoda reDiamonds Bill, Aviation Amendment Act, iro rakanangana nekupatsanura kambani yeCivil Aviation Authority, pamwe neState Enterprises Management Bill, iro rakanangana nekuvandudza kana kutengeswa kwemakambani ehurumende. Vamugabe vatiwo zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa sezvo zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. Zvichakadai, dare reparamende richatanga kugara zvakare musi wa15 Mbudzi, apo gurukota rezvemari vatendai biti vachatura bhajeti regore rinouya musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.